Isu weku Matabeleland neku Midlands ticharamba kutsigira bumbiro idzva musarudzo ye referendum kana risina devolution of power. Nyaya ye devolution of power yakamira se
kana tichiti kuzvitonga munyika atisi kutaura kuti teta kuti Manicaland ine kahurumende kayo kega kasiri muZimbabwe kana kuti Midlands ine kahurumende kayo kega kasiri muZimbabwe. Kana tichiti kutaura zvekuzvitonga kwemimaruwa, tee tichiti dei maruwa akaonawo kuzvitonga kune tsarukano. Kana tichiti kuzvitonga kune tsarukano, tichida kuona kuti kana tikati pana ana magavena vaundi maresident minister vari kusarudzwa nani? Vari kusarudzwa nevanhu here kana kuti vari kusarudzwa nemunhu mumwe chete? Kana tichiti kune makansel, kana tichiti kune ma local authorities, ma local authorities nemakansel aya ndevanhu zvechokwadi here kana kuti minister wacho ndiye anozongwa kuti izvi handisi kuda kana imi vanhu muchida zvimwe zvakasiyana? So kana tichiti toda kuti simba riinde kuvanhu mumaruwa, hatisi kuti ndiinde kumanhu kumaruwa kumatibeland chete kana kumidlands chete. Tiri kuti simba ngarinde kumariwa kune vanhu vese vemuZimbabwe. Saka ndinovimba kuti hapana munhu asingadi kuti kuve nesimba chairo rinonyatsoonekera rinoenda kumaruwa. Saka ndinoti zvamufanira kuti tiite kana whether uri kumanicaland kana kumidlands kana kumatibeleland kana muHarare, kana vanhu vauya vekuoutreach, enda kwavari unonyatsotsanangura kuti kana tichida kuti masimba aende kuvanhu, tichitaura kuti masimba ngaende kuvanhu sei. Inde munotaura kana uchida kuti muzoti moda kuti musarudze governor wenyu, inde munotaura kudaro. Kana kuti muda kuti muti kuti kanzira yedu izonzwanzwa na minister wacho, inde munotaura kudaro. Ndizvo zvakanaka zvekuti munyazoziva kuti masimba edu chaizvo chaizvo taisa mumbiro remutemo, ende masimba edu chaizvo chaizvo acharemekedzwa mumbiro remutemo.